Mhlanje Oliver Lelisayo ngoTips Dube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country, although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year. But with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Marv, and just talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues, and then also just also looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonge mavelasi kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kokuhlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Round Table. Sikhangela ke ezehlukeneyo ebezibheda lonyaka, sikhangela ukuthi kuyini kahle kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi ke okwenzakeleyo ngawenalo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibo labade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwazo wa abasebevele bewutshiwe. Kodwa yena ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, i-4.1 million. Kuthi labo ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi ke bayidlula amakhulu amabili, inkulungwane ezingamakhulu amabili ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Esililaleleke lithiye indlebe, sixoxeni sonke. Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nasi semswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021. Tinga tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose neZimbabwe tadongorera mugore ra-2022. Tinoona kuti gore rino ranga rakaoma madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti iwo mabasa anga asingabatiki uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura iwo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende iwo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyo yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare tinoona kuti pane denda idzva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyo yecovid-19 asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19 saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva paZimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti Joyi
ndatenda zvangu
nyatsitaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi
allright inini ndinoitwa Joyce N Mpamirwa kana kuti anti Joyi rinove zita rangu rebasa ndinowanikwa kuZimbabwe tichigara kuchitumbiza ndokwandinogara uye tine magroupu atiinawo akanzi zviri mudzimba naanti Joyi anosvika iwo 30 atinodzidzisa madzimai kugara nana baba mudzimba tine magroupu ekubika tine magroupu ekutsvaira mudzimba uye tine peji redu rakanzi anti Joyi Zimbabwe takange tine rakanzi anti Joyi Zim but rakahekwa hatichakwanisa kuwanikwa ikoko taakuwanikwa isusu kune rakanzi anti Joyi Zimbabwe ndo ratakushandisa pari zvino
mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nokuti makamboya pano paprogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi asi iye zvinezvi tatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakadii zvakadii zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuhekwa kwepeji renyu
allright ini ndichandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi ndava kunde kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuwirirana nevari pedyo newe nai saka kana taakunopindazve mugoredzva rataakunopindai vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana asi semaonero angu inini zvakangonakazve todzokera kunyaya yedu yekrismasi iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu saka pane pamwe pekuti kana utaakunopinda ikoko ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya paya kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe nemi baba ndo mukana wacho kana iripo mukana kuti achotenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanira kufara nemhuri yedu baba ivei pedyo kwete baba unoda kunofara nemafrends kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nai asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari pamwe krismas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo kana pasina panyuyei tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka ndava hatizombofe takakubvunzai mabhuku evanai makadya pitsa pitsa haitenge bhuku remwana pitsa haidzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara pakrismas nepanyuwei handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya musi wa1 zivai kuti mamwe malendrod anenge achida mari dzavo dzekudini dzerend iwe unenge usina uchi ndakadya mari kukrismas zvinoda kufunga izvozvo
tiri panyaya iyoyo pane here zvatingazviye zvamunokurudzirawo mabhajeti mew amungati mhuri dzingabika panguva iyi yegoredzva
sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga kabheji rako nekaresaladi kako $2 zvinhu izvozvo hazvigone kusvika kana $10 handichi ndizvo. Saka ndozvaunokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete. Ndozvatinokwanisa ndozviripo. Saka hatisi kuti isusu kudya zvinhu zvinodhura stereki ndozvinhu zvinoita kuti kinyu ye inakidza, hazvisirizvo. Pamwe pacho tinogona kutodya fishi yedu chai, kutobika fishi yedu neraisi redu, vana votodya, vana votopembera. Ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangozoti nhasi tadyawo raisi, tadyawo nyange rajairika zvaro, but unongobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti nyuye yacho ikunakidze. Hatindi vakadzi vanopiwa puresha neumwe mukadzi. Kune vakadzi vari kupiwa puresha kuti waona mai vepanext door apa vari kudya chikenyini, vari kuita sei, vari kugocha, vari kudini. Upenyu hwavo iwe gutsikana nepako ipapo, ndava ndobva wakapiwa naMwari. Upenyu unongochinja mangwana ndivewo. Saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana. Even ukabika sadza rako nebhifi yako, adumba harina glazi, hakuna unoziva kuti wadyei panyu yei. Hakuna, kana pasina ngatiregedze kumanikidzira. Vana baba, sababawo, ungwavhawo, ungwavhawo. Uchishandewo pano nepapo, ukauyaoneka huku mukadzi wotambira, ukauyaoneka bhifi kwauya nako mukadzi wotambira, tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya, tofara tiri pamwe chete. Kwete kuti baba vanongonzi pese, aiwa handina, zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi. Saka tiri kukumbirawo kuti vedu wee, nekashoma katina kamina kweikako, ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga tsvaga kahuku kake neka neturaisi, vongobika dumba rina glasi mudikani, unogona kudya machikeni 4 uri 1, but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei, unongoonekwa uri iwewe. Saka usazvipe presha zvinhu zvisingaoneke pachena.
Ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezuro renew year uye zvieni zvakasangana nazvo pakorino rino ra 2021?
Pazuva rezororo vana amai vanombochema, asi tinozongodzoreredza. Vana amai vari kuti ivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba. Tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese, asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza, havabatike vanenge vachingofunga shamwari. Ipapa apa kutaura kuno kuna baba vanogona kunge vakatonditarisa. Vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha, bhati havana kana musi 1 wavakambotiwo mudzimai wangu, regei timbonogochawo paserapo kahuku kedu. Hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndiwo kugocha kwega, kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro. Saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu wee, tete tibatsirei, varume havachationi, vakungoona shamwari, isusu hatichaonekwe. Pouya zverimwe dambudziko, madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari. Pamwe pacho anenge atori nayo mari, asi asi kuda kundibuditsira inze mudzimai wake, anoshuvira kuti upa musikana wekunze. Vatinoti masmall house vaya, vanonopiwa mari voita zvavanoda. Pamwe pacho vamwe anenge vakatoseva nhamba idzo, asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara, hauseve nhamba yemunhu ari kudanana nemurume wako, nekuti unogona kuona zvinokubata. Unogona kukundwa kugeza, ugochema, unogona kukundwa kupfeka, munhu anogona kumira mastaire ese usingagoni. Saka kazhinji jiricha nhamba idzodzo. Saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari, isusu tisina. Handiti muri kuzviona. Saka pamwe pacho tiri kuti vana baba, tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa, asi chiregawo kuve munhu anobva apiwa kushayiwa. Kuita shayiwa yokwamushayiwa une seinemu hazvigoni. Baba nekashoma kaminako, mirai mirai mhuri ifarewo, muwanewo nguva yekudanana nemudzimai wenyu, kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo. Varimo mai vane taimu yekuda kuzumbamirwa sababa na baba nemurume wavo kuti zvinakidze. Ndo dambudziko riri kuchema chinyi, vakadzi. Futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu asiri kutenga chikafu. Baba vanouya vachiti ndine nzara, ndine nzara, asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike. Zviri kurwadza madzimai izvozvo. Mai ndopowo chagamuriwo mugadheni we, pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni, bati baba vakadya mari yese paChristmas vasina kurangarira mhuri. Vazoona tika mari kayakapera vodzoka zvekumba. Hanzi vachete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati, achinyatsoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana. Saka ipapowo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro, kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo. Vana baba, mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu, kwete kuita zvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu.
Asika anti Joyi, vamwewo vana baba vari kuchema chema vachiti madzimai anyanya nedande mutande. Pese pese munhu anenge ari paWhatsApp kana kuti paFacebook vachitedza magrupu nemagrupu, apo munokwabata sei muna 2022?
Kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka, mukadzi ane dzinodhonza 5, zvinorema wokuti uswere paFacebook, uswere paWhatsApp 24/7, kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya. Kana hembe wani dzinotaimi dzekubviswa dzikana chinge dzaoma dzinobva, iwe uri munhu rudzi asingakwanisi kubvawo paWhatsApp, unoona mukadzi mukuru ana nguva yekubika anopisa poto achitarisa antijoi paFacebook nepaWhatsApp. Pane time yekutinoda kutandara, pane time yekunofanira kurespekta zvemumba mako. Ndava kana wakurambwa kaina handiuye kuzokumirira kai. Ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita. Iwe uri kuita here? Ini ndiri kukudzidza kuti uite zvakanaka. Saka kana murume wako achigumbuka nekuti iwe unoramba uri paWhatsApp, chibvawo paWhatsapp. Murume aone time newe. Pamwe pacho munochema kuti hatidiwe, hatizonzwai. Murume aitosheyamu kana mukadzi akangotsikidzira kudai. Kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei. Vane system yekuti mwana chaichira achibvunza home kana kuti chiwa. Asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari paWhatsApp, mai vari paFacebook. Ende type yemukadzi iyoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo, ndiwo muriwo wega uri munhomba. Opisa poto iyoyo ari paWhatsApp. Umwe achandotenga dhata redhora kumuriwo wedhora, anzi utenge muriwo $2. Zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba, vana vakupwadzwa nepaveji, baba vachipiwa yakawanda, ndava baba vanenge vachizonda siya mari yemuriwo wakadidi wakawanda. Saka zvimwe zvacho madzimai, shanda nezvauinazvo. Kuswera paWhatsApp kana paFacebook zvakanaka kana uri wega, bati kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti vendiwe mudzimai ndoitawo kudini koyi, ari kutokoshesa WhatsApp neFacebook kudarika marriage. Vanhu vakadaro ndo vanozochema manje. Ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaiswera paWhatsApp. No, vanotongwa vachiti murume wangu aura, murume wangu adai. Bati waziva here chakonzera kuti murume wako akutize? Watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adini wenewe? Kana murume wako asingadi WhatsApp, asingadi Facebook, itawo zvine limiti. Ziva time dzekupinda paFacebook. Unoona mukadzi mukuru 12 midnight ari papa paWhatsApp. Uri kuitei ipapo? Murume akarara, murume achiridza magwiri. Umwe wacho naatodikana nguva nemurume ari kuchirega nebotanga ndapindira vanhu mameseji. Mameseji akosha kudarika mereji yako. Zvimwe zvinoda kuongororwa, zvimwe zvinoda kungwa kufunga semunhu wemukadzi. Unogona kuchema uchiti Mwari mandirasa, iwe uri wega shatadza kushandisa pfungwa dzako. WhatsApp neFacebook yakanaka zvisingaite, but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti zvii, umwe wangu akamira sei, ari kuzvida here? Pamwe pacho nyangwe achichizvida wega imboona time yekutamba nemurume wako, imboona time chaichai kutamba nevana, uchiita mahomework nevana, kwete kungoti zvese unongoti kuti sisi itai, sisi itai. Murume anodzamaraona kukosha kwasisi kudarika ini.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Aiwa ntito itombosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu, zvakafamba sei?
Alright, inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa, but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva, because vakangondiisirawo link. Saka inini ndakangobaya linki riya ndobva ndahekwa peji rangu. Saka ndakatsvaya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe. Saka ikoko kwachonawo vaitumirawo zvavanotumira, but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira. Saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndaona simba rekucreata rimwe group. Ndacreata rimwe peji, sorry, ndacreata imwe peji ndokutanga kuiadvertisa. Ndakaadvertisa vanhu vanhu vakawanda chaizvo, ndokubva ndatanga kudini kubhusta, ndobva ratanga kurezi nezvitaura kuno tato 22,000 followers. Ndoza tovepo, basa riri kutofamba, hatisi kumira. Munhu anogona kundiheka zvake, unogona kundiheka peji, but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo, haugoni kuuheka. Ndo zvatiri kutoita, tinoti basa pamberi. Kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe peji, ndiri kutopfuurira mberi.
Very interesting there, Auntie Joy is just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also posed the question that, you know, there are some women, when we have these programs on Let's Talk Ngati Kurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize the family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo, marvelous. Amazwi ke enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe, yena osichasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone, lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe, esetshona khonapho kuphela. Ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labo nkabo wengatshoneli enkundleni lezi zokuzilibazisa. And Marvelous says, we say that we'll also be looking at some of the highlights on 2021, like she and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that factors in. We'll also see some of the topics that we kind of trending this year. And there was a sad one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the first violence. So I will start, we did talk to Mr. Stembe Soyoni, we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs ministry, they are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marange so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and which we had with Minister Stimson. It wasn't simply an interview because he did state to the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get achieve their objective on what happened. So let's listen to her.
Okay. uhlelo lizoxoxe leyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babe lesikolo.
Zokuxoxisana njengezakhamuzi ukuthi kathi lokhu kungahamba njani. Abanye basuke kudobha bathi yiwe thina sili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebeusebenza. But njengana ngisitho kuba nobunzima-ke ekuhlanganeni. Umoya wonalowo kumbe isipilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu abethu esikolo lukhona ebantwini. Okokuhlupha-ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangane labo futhi abantwana kabasayi isikolo. Sazisenza okuthiwa operation bambi umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ubhugeki ukulayo uyakwazi ukuthi ungabhugeki uye enkunini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza yini evela khona ngale. Akulaloyo muntu yokunothisa yona njengomzali ukuthi ungani mntana uhlobile kwenzele ukuthi sitshe siwubambisane
yebo. Ke lapho ke besikhuluma ke nomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange lapho abahlala lenduna labo Sobhuku ngokudlangula kwabantwana. Ye ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy le parliament engoyebandla lezanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Tanyanyiwa OMDC ku Women's Assembly laye watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
njengogatsha labomama OMDC Alliance sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism against udlakela kumbe i-gender based violence udlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane kungabe ngabantu abathetheleyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe inwe lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona le mvane. But singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ekakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kani babuthakathaka naturally omama ngesintwini kube bizakuthiwa ngabesintwana because abantu aba-weak they believe ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu. So yikho sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama. Thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church. Lokhu sikubiza ukuthiwa i-gender equality. Sikukhangela ukuthi gender based violence ibarrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolo lungaphela. I-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona. Ngenxathi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayisani, kuyabe kungasela msebenzi okuthiwa ngowabomama, kuyabe kungasela zikhundla okuthiwa nezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebela amathuba alinganayo ngenxathi kuyabe sokungasela udlame lolo kumbe singathi udlakela.
Lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa, sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala?
Engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala sikhuluma nge-16 days zisandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngiye nsuku zonke 365 days. So nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyisa omama thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni zabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisa labo ukuthi hayi lokhu akuyisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhona kani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini ku-politics ukuthi hayi omama linahamba niyoyipheka isikhundla ngezabobaba sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe nakuboleisa kuthiyeni
Owebandale MTC Alliance njalo ebona ngogatsha lwabesifazana kubandale MTC Alliance nguye ke lapho obekhuluma njalo sike sezwa lo Sthembi Sonyoni ekhuluma ngodaba olufanayo Marvelous.
Mhm. Ayiwapho tsanga tshukunzi kwakubva kunama Sthembi Sonyoni uyezwe etsanzi kwakubva zano PF uyezwe etsanzi kwakubva kuna amai Barbara Tanyanyiwa MTC Alliance achitaurawo zvakasangana nemadzimai iro gore rino taona vanga vari kutaura ivo nyaya yekushungurudzwa kwevanasikana nyanya vaya vanga vari kududzwa vasati vabva zera. Titaona zvakare amai Tanyanyiwa vachitaurawo pamusoro pe 16 days of activism against gender based violence nezvanga zviri kutarisana nevamwewo vatsigiri vavo vemubato reMTC Alliance. Regei tiendei zvakare kune munyarikani wedu vari pano Antijoi Zimbabwe, timbounzwa kuti zvakamira sei panyaya takatarisa iro gore rikuyara 2022 kuti pane zvichasanduka here. Takanyanyotarisa kuti denda recovid-19 richiri rakapfunya chisero uyezve mhuri dzakawanda munyika dziri kutaura izvo kuti dziri kusangana nematambudziko akawanda nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo kuti pane zvimwe here zvavangapewa seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Antijoi Zimbabwe tinavo here ndambovaona pasi nenyaya yekuti network yekuzimbabwe inoti netsei. Regai tione kuti zvinobuda here, but apo muri kuona imi nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19. Atangatina amai Eva Mace Munando ndambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa veWomen's Coalition of Zimbabwe vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwa ivo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Marvelous, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. But at the same time, maybe you can a recap on what the minister and also Ms. Tanyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Marv, the same thing. Minister Sthembi Sonyoni was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that is the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabelela North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. Now, she did elaborate a lot on that. And then with Barbara Tanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MTC Alliance and labor activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Aunt Jo is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I tried to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, marvelous.
Aiwa apo sa angari kutaura iye beja, angari kutaura kutisha, angari kutaura ne madzimai vanga vari pachirongwa, zvandabva kumbotaura zvataurwa namai Stembiso Nyoni, vanova ivo vanomirira madzimai muhurumende uyezve tanzwa kubva kuna mai Barbara Tanyaniwa. Asi tombodzokera taona Aunty Jo Zimbabwe vanga vari kutaura ivo kuti pane zvimwe zviri kuitika kuZimbabwe zvekuti ipopo pasocial media vanhu vari kuwanikwa vachirekerwa mapeji avo, zvinhu zviri kuitwa wozoona paakupostwa nevamwewo. Saka zvimwewo zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvozvi. Asi vanenge vari kuda kuteerera kana kunzwa zvidzidzo zvaAunty Jo Zimbabwe munogona kuvawana papeji ravo rinonzi Aunty Jo Zimbabwe Itsva, ravakatanga ivo mazuva apfuura iwaya. Asi nyaya huru iripo ndeyekutarisa zvanga zvakatarisana nemadzimai, tichiona zvakare kuti mai Eva Nice Munando vesangano Females Network Trust Zimbabwe vanga vari kutaurawo zvakare kuti vana vechikoro vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko rekuti vanga vasina mari yekutenga data yekuita kuti vaite chikoro vari kumba, uyezve vamwe vavo vanga vasina makombiuta ekushandisa, zvokuti vazhinji vana vakakwanisa kuwanikwa vachishaya data nemakombiuta vakatosarira mumashure. Uyezve vanga vari kutaura kuti nyanya vanasikana, nekuti vanasikana vanenge vakatarisirwa kuti vabatsire kudzimba, asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba, ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Saka tichange tiri kungoenderera mberi tichiedza kuti tione kuti hatingabata here Aunty Jo Zimbabwe. Asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo, nyaya yedenda rechirwere checovid-19, uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra-2021. Tasara nezuva rimwe chete chete, ino tingati izuva redu rechina rekutotsira kunge tiri pachirongwa chino mugore rino ra-2021. Pamunozotiona tinenge kana Mwarati achinge atiitira nyasha, tinenge taamugore ra-2022.
Yebo ke, marvelous. While we try to connect Aunt Joy, she just came in. Let me see. No, she's still blank. Yes, you can try and talk to her off the mic. But so for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra Swand, of some women and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU-PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
I want to buy a little bit.
Eh,
ah. Is my listen,
Daniel?
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
wakhangelele kuwe konke la bafunda
bafunda
wafunza khona kokwenza uloba nomnye ngkhaya
akwakathi esikunyedwa
abazali bakho ba
umama kanye kanye wantama mdala
umama kunga
kwatshona
umama kwatshona
nogogo abehlala naye
kwatshona
ubaba
laye kula uwedwa zwe nabantwana ngubaba umama abantwana umuzi lawo
hayi umuzi wabadala
kwakula abanye obhuda bosisi bakho
umamdala balemizi
balemizi yabo suyahlala abagogogo nentsha uzayisimali sakho leso ngoba siyenza kukhanya awungeke utsho ukuthi uyabhotabhota uthwele nzima impilo injani kodwa kuwe
hayi koloko uyakuncinza nxa kuyikuthi uloko kwenza okokwenza kaloku hayi awudani kakhulu
so kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka kwenzima wahle wazitela ukuthi vele ukuthi wona ukukhala kusiza nithi
hayi ukukhala kusizi wena uziyazijabulisa kakuloko okwenza uyabe ukutholile umele usifuthiseke ngakhulu
hayi siyabonga umomotheko wakho kuyasenza ukuthi nathi sijabule lapha hayi siyabonga kakhulu ndareta
hayi sibongile.
Esigabeni kuright
kuright
ubona
njani abantu bakhala vela bathi amayouth kala msebenzi wena njengeyouth ezanu p f utini
nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi
manje uthini phela
sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sosibona ukuthi
umuzi abuza ukuthi manje ukuzanu p f ngena msebenzi uhlaleleni
ah kathi ngihlezi kuphela kathi ngingathini
awudingi amanye amabandla
hayi amabandla kangiwadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuzanu p f ngibambelele khonapho
So ubambelele la.
Ngiya kakhulu.
Uyasebenza.
Kuzanipi.
Umnyaka ka 2023 bona ngale yawini.
Ngikhangela sikhangelele konoko.
Yebo. Kodwa ubona ngale ngawina kodwa kulula.
Kakhulu.
Ujonga.
Ah, nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje. Lalapha sihlangana khona nje singama youth singabadala hayi. Sikhanya sidise inamba enengi kakhulu siyawina.
Bona owasebenza.
Hayi.
Awuzokusebenza. Ukhalela uzasebenza kodwa
asazi engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza
okay emkhambeni sizaqalisa nombhayi ikhambeni ya 2023 sizaqalisa
hayi zingathi nje sisaqalisa kazika
alilu kodwa
hayi akusikalula abantu asazi ngibe khona siya kula ngokuhamba kwesikhathi
mina ngotshela abanye manje ukuthi asakhulayo
ngamanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza phumelela njengokunye sithole singakwenza
yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosikazi unkosazana nompilo webandla leZANU PF abakade bekhuluma ke lapha lo munye ke owesifazana naye obesithi wenza inhlelo ezisehlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu yeStudio 7 uEzra Sibanta. Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end, she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. So that's the young lady there. And we have another lady. She's struggling with her children, her three children. The father left them for greener pastures in Botswana, and they have no contact with him whatsoever. So she's spending for her three children. She's selling different ways, going from house to house. But Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business just to fend for her children like nothing is happening.
Thank you, Besta. I have to congratulate you for having me. I'm going to be here to be here to be here. I'm going to be here to be here. I know I'm going to be here to be here. Uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kupi pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy, tinozva kuti network yako nezasi takubatai pawhatsapp mambotipawo saka pana 2022 zvii zvamakatarisira semudzimai
semudzimai unofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka vanhu vakwanise kuendawo kumabasa. Chishuwo chemwoyo kuti dai zvichinzibvira COVID yambopera, madzimai aende kumabasa, ndo chishuwo chemwoyo 2022 timboshanda-shandawo semadzimai.
Pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi?
Kutotengesa chaiko semudzimai, kutonohodha kuSouth Africa, kuhodha kunana Mozambique, Zambia, uchiya uchitengesa. Ndozvinotonyanya kufamba ndava unotsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako rifuriro mberi.
Munoona dandemutande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai?
Chaizvo rinotoshanda. Ndava tikatarisa kuti kuWhatsApp kana uine chinhu chako chauri kutengesa, kwangotsvagawo gupu rekucreata ukakwanisa kungoudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati, vanhu munototengeserana ipapo. Makaendawo kuFacebook page yako, ukaitawo zvakasiyana siyana paFacebook, matanga kutengesa. Zvinhu zvinototengwa Facebook neWhatsApp ndo mazuva ano zvinhu zvaakunonyanya kushanda panhau dzekutengesa, nekuti vanhu vari kuonana pamafacebook. Munhu unotsvaga kana uine chauri kudaro kunotsvagira paFacebook uchochiwana, wotowana zvemunhu ari kuchitengesa.
Okay, hatisati nyatsokunzwai zvakanaka, taurisai.
Okay, ndati panhau yekutengesa pasocial media yakanaka zvisingaiti. Like kuti unegona ngeone kutengesa kana mapoto kana magumbezi, unogona kuvhura WhatsApp yako, grupu rako, wotamba kuadvertise unochiwa chitenga. Zvakafanana nekuti nyange ukaenda kuFacebook unogona kuvhura peji rako kana kungoramba uri paakaunti pako ipapo uchiadvertise zvinhu zvako, nekuti kazhinji vanhu vaakutotsvaga zvinhu paFacebook kana paWhatsApp. Munhu watsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa, wakuchienda kana kungane shopu kwake wakunotenga. Iri kubatsira zvisingaiti.
Tombotarisawo kune vamwewo vangatarisa kuti nyaya maschool fees achange ari kutarisirwa muna January iyoyi iri kuuya. Zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera?
Madzimai, chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa. Uyewo samai zvakaoma zvinorwadza. Yesu kushaya kunowanikwa. Kati pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara Christmas, wakafara New Year, mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka. Asi kune vaya vanoratidza kuti nyangwe neChristmas yacho vangu vasingafari, zvichida baba vakabudawo basa nguva yelockdown, zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown. Kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa, nava pamwe pacho anenge asina. Asi chikuru chikuru mai, zviri nani chaiko kana kunoita juti kana kunotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako. Bhuku rachona riri kudiwa uye maschool fees achona ari kudiwa. Zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina achinzi ndadzingwa kana handina peni kana kuti handina bhuku. Zvinorwadza izvozvo. Saka panguva ine yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka, kune vanoitirwa majuti, kune vari kusakurirwa manyamhanya. Inewo zvimwe chete nana baba ngavamhanye manyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka.
Ko denda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kumira sei? Vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski, kugeza maoko, vachiri kuzviteedzera here? Vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba?
Kunoko vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski. Asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasi apa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka. Aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita, but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo unotoona vamwe vasina, vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivenu. But kutaura kwedu kunoku, COVID iriko, vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini, vanotobayiwa. Ndo zvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa.
Mombodzoka zvakare kutiudza kuti peji renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kurijoina? Zvii zvamunodzidzisa papeji?
Allright, inini peji rangu rakanzi Anti-Joy Zimbabwe. Anti-Joy Zimbabwe ndoorandaanaro izvizvi. Kupeji uku isu tinonzi samadzimai kunonzi kurongeka, kutengesa tengesawo, kutsvaira mumba chaiko, kubika. Tinotodzidzana pamalaivhi ndichibika, jeko ndinotoita mumba, kutsvaira mumba chaiko. Vanhu vakanditarisa palaivhi ndichitotsvaira mumba, ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so, zvakati zvinoitwa so. Kana kuri kunzi kurayira chaiko, tinototsvaya kuti vedue mumba munogarwa zvakanaka. Vana baba handina saidhi randisingabati, ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba. Baba ndichikuudza iwo wikinesi yenyu kuti mudzimai ari kuchema gadhusai pakati, mukadziwo ndizvo zvimwe chete, ndichikuudza kuti itawo zvakati nezvakati. Ndava mazuva ano ndoo nzvimbo hombe yataa kudini, yataa kukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba. Ini ndinobata kwese, kuvarume kwacho ndinovaudzawo kuti aiwa zvamuri kuita vana baba zvekuti unodai unodaisi zvamambozwa paya ndichitaura, kana ndizvo zvimwe chete kuvakadzi saka ndiro basa rangu randinonyanya kuita ikoko ndinobika zvatinobika handisi chef zvandogara ndichiudza vanhu kuti handisi chef but ndinofarira kubika but zvandabika izvozvo mhuri ngaidye ichifara saka ndozvandinonyanya kudzidzisa madzimai kutsikana nezvauinazvo woshanda nezvauinazvo izvozvo asi uchizvibudisa zvakanaka.
Tinoona zvakare kuti nguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi kumamiting akadaro mungakurudzirwo madzimai nyanya kuti vaite sei tichishandisa kuti kune denda recovid.
Denda recovid iriko chandinokurudzira madzimai nana baba kunze kuvapinda kumachechi kungozivawo social distance kana kurikunzi maenda kuchechi kwacho nopfekawo mamasi uve nesanitizer yako woziva kuti wakazvidzivirira iwe nevana vako kana nemhuri yako yese wongoziva kuti takadzivirirwa kuti vanhu vanamatewo zvakanake vakasununguka.
Aiwa mashoko makuru chaizvo antijoi ndinoziva kuti network iri kuti netsei saka tipai mazwi enyu amungati vanhu vangabata nhasi ndo last program yedu yemuna 2021 tichipinda muna 2022.
Ini chandinokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera 2022 iva munhu akarongeka kana maimborwa baba naamai ngazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzirisa upenyu hutsva pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kutinetsa imi murimi baba naamai musina kurongeka vanhu vamwari toda kukudzai chokwadi 2022 pamwe gore rino hauna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma hazvizikani 2022 anoya akanaka munhu ngaadzidze kurongeka baba munozviziva pamakachidonhedzera mama munozviziva pamakachidonhedzera 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka hongu zvinoita nge pamwe zvinotanga zvichirwadza asi mwari vanoramba vachingotifundisa uri kwauri ikoko unoziva zvawakapotsana nazvo 2022 vavarira kuti 2021 2022 vavarira kuti ubate chese chauri kuda chawakarasirwa nacho chese ngachive chakarongeka ita semunhu akarongeka ndozvandinokurudzira mirizhonga mudzimba ngadzipere kana mava muchigara muchirwa ngazvipere kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore ratakupinda rishanda uite zvinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyange varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitikaone kwauriko kana umwe usati wazviita tanga kuzviita mukadzi ngaashande 2022 mukadzi ngaashande toda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumba ndikanoshandawo mhuri yangu inodya zvandinoda zvainoda ini ndinoshanda vana vangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi isu ndingatishandei vana baba nekoko vana mai iye zvino hazvichada kuti mai baba varambe vega vachiinda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumhanyawo nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro.
Chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei?
Kunoku kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handiti kotsvaga munhu wana anodidi anogona kubata kana riri grosari pane pamba panongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuisa chikafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanhu vanopota vachikanda ma30 kana ma20 wayo voungana vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzedu 10 dzevanhu 10 varipo vonotenga shuga dzavo kusvikira vasvika 6 months vamwe vanoita gore rese mozoona magrosari akudini akugoyewa vamwe vemari vanoti ivo zvandakanzwa ini vemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuhwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwo anoitwa maraundi.
Asi hapazowanikwa chitsotsi here
rit panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonhongana navo kana kufacebook kana pai kungonhongana nemunhu zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi haaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero vangozva emurodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya handichaziva angusarayo vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunokanda unobva atiza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari atanga kukandirwa abva atiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzviona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoziva kuti uyu ndeve muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imamo hazvirevi kuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyange mungave muchechi ziva vanhu vako kana wati unoti wambovharwa pekutanga pechipiri chipo wazviregedza.
Thank you so much Auntie Joy Zimbabwe for having been out there.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, you know, breaking down that, you know, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's, you know, it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have money rounds, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, she was saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela ku Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngixwayisa njalo abasifazane benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Mdlovu othi wadliwe ngulo asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngangilokhe ngivite, lokhe ngito ngegcwele. Ngahamba ke ngabika kugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo, njengoba yikho lapha ababekhona ele Padmai. Then ngase ngihamba ubaba wayelo mngane wakhe, babethandana kakhulu lo mngane. Manje unfortunately umngane wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Lo-ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluthi. So there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibilini uyowaletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurithwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kufuka kube kutsha kodwa into yakudala esile miyaka. I'm a 47 years. It's long back. Kodwa ke lokho kubuhlungu into nje engiyiyo lapha yokuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingabe lilithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana oba komdala akubambele umntwana you never know. Akula sihlobo. Bazokufika erepini nxa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurepa uyarepa isihlobo sakhe. So be aware lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni khona ayizange ngiphathwe kuhle. So kwaba lobuhlungu obuthile okweminyaka sikuta nami wathesele-7 years waphinda wabuya wamtshontsha wahamba wayahlala laye khona ngale wamthatha i-certificate lomkakhe yena. For 18 years, ningelayo.
Azange bonani ngiyabingelela. Okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo. Okuthiwa iBeacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama-teachers sayenza ama-interview sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomamatras lawana njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale. So kule ndlu especially enap room okunye amabhuku izitofu abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Mav, I just cut short that interview because we are running out of time, but then we had Florence Ndlovu, Mrs. Florence Ndlovu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, you know, a position in the police force. They, So they had to, with the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegile Bhoza Spanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to, is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. I'm marvelous.